That was an editorial reflecting the views of the United States government.
Mangwana na akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwana na anhasi uri musi wechishanu kukadzi 26, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kumakwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinezviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti vashandi vari pamberi mukurwisana nedenda reCOVID-19 vanodarika zviuru zvitatu vakabayiwa nhomba yekudzivirira denda iri nyika yose nezuro. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti dambudziko remvura raigarosangana neguta reBulawayo rapera sezvo guta iri rave kuzowana mvura inorikwanira nguva dzose. Vaibhowe gurukota rezvekutongwa kwematunhu vaIgnatius Chombo avari muusungwa votarisirwa kunzwa kana chikumbiro chavo chekuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso chichitambirwa nedare nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvehutano rakazivisa nezuro kuti vashandi vari pamberi mukurwisana nedenda reCOVID-19 vanosvika zviuru zvitatu nezana nemakumi matatu nevashanu kana kuti 3,135 vakanga vabayiwa nhomba yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 nyika yose apo chirongwa chekubaya nyika yose chakapinda muzuva rechina. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba iyi nyika yose kubva pakaparurwa chirongwa ichi pazviuru gumi nechimwe nevanhu vanomwe kana kuti 11,007. Vanhu vari kuzvipira kubayiwa nhomba iyi vanonzi vachiri vashoma vakawanda vavo vachinzi vanoti vanoda kutanga vanzwisisa pamusoro payo. Nyanzvi munyaya dzezveutano uye vaimbova mukuru wechipatara chichitungwisa hospital Dr. Enoch Maida vanoti zvekuti vanhu vashoma ndo vabayiwa nhomba yeCOVID-19 pane vari kutarisirwa hazvishamisi nekuti nyika dzose dzakaparura chirongwa ichi kusanganisira America dzakasangana nematambudziko akadaro. Asi vanoti mumavhiki anotevera vanotarisira kuti vanhu vakawanda vanenge vobayiwa nhomba. Blessing Zulu Studio 7 abata Dr. Maida ndokutanga nekuvabvunza kuti hazvishamisi here kuti vamwe vasiri kutora nhomba ndivana chiremba nevakoti vanofanira kuziva kukosha kwayo.
Zvagara kana chinhu chose chichitanga chinotitorei nguva kuti chisvike pane zvinenge zvichitarisirwa. Saka muchaona kuti saipapa nhomba iyo kana kuti vaccine iripo iyo yeSinopharm kwakauya 200,000 doses.
Saka pane nhomba yakabva kuChina iyi panotarisirwa kuti pabayiwe vanhu vangani?
200,000 doses idzo dzidzi dzinodividewa into 2 pakuti munhu anenge achifanira kuti akaona dosi yokutanga kana kwapera mazuva 21 kana kuti 3 weeks agowana dosi yepiri. Saka pa 200,000 doses pari kutarisirwa kuti pabayiwe vanhu 100,000. Saka nyangwe muchitarisa muchaona kuti kana vaccine iyo yauya sekuya kwayakaita inofana kuti isvitswe kune vaya vanofana kuti vabayiwe vaccine yacho, distribution yacho kungava kumaguta makuru, kuzvipatara, vatingati vanobayiwa vatingati mafrontline health workers vanosanganisira vanoshanda mune zveutano, uyewo vanoshanda mumasecurity sector vakaita semapurisa, semasoja, maprison officers navamwe nyangwe namavapepeti venhau. Majournalists vanotazwa vaya vanowanza kunge vachisangana navanhu kakawanda, ndo vatingati vatonzi mafrontline health workers kuitira kuti vakwanise kudziviririka. Saka muchaona kuti izvozvo zvinotora nguva, hazvisi zvinhu nyore zvinongoti chatouya chitouyai, nokuti zvofanira kuti zvisvitswe kuzvipatara, zvinofanira kusvitswa kunzvimbo dzinofanira kubayiwa vanhu. Vanhu vanofanira kukurudzirwa, vanhu vanofanira kuwana dzidziso yekukurudzirwa kunobayiwa nokuti hazvimanikidzwi munhu. Ndokunga hurumende yakataura kudarikidza nebazi rezveutano kuti hazvisi zvinomanikidzwa kutika nasina kubaiwa azowane zvakati.
Saka dzidziso inenge yakanangana nekudza vanhu kuti kudii chaizvo Dr. Maida.
Vanhu vanotongodzidziswa kuti kubaiwa nhomba iyoyi zvinobatsira kuti zvidzivirire kuti usazobatwa nechirwere cheCOVID-19. Ndoo zvinenge zvichitarisirwa kuti kana munhu abaiwa anenge awana kudzivirirwa pachipa utachiona hweCOVID-19 hosaka panoda dzidziso nokuda kwekuti zvakawanda zvinobuda mumasocial media nemamedia akasiyana siyana zvinoita sezvinorwisana nokuti vanhu vange vachitora kana kupiwa vaccine iyoyi ingava Sinopharm kana nedzimwe vaccine. Muchaona kuti kuna vamwe vanenge vachitaura kuti haina hainyatsi kudzivirira sezvinotarisirwa, haina kunyatsa kutestiwa zvakanaka.
Ko kumakere ikoko tiri kunzwa kuti kune rimwewo dambudziko zvakare.
Vamwe vanoudziwawo kuti muchitenderi muzvitenderi zvavo kuti ukaitora unenge watopiwa gwapa re666 rekwasatani. Saka vamwe vanobva vafunga kuti kana zvakadero ini handingatori vaccine iyoyi. Saka vanhu vanenge vaine pfungwa dzakawanda asi vachingokurudzirwa zvakare kudarikidza nezveveutano kuti aiwa kana ukabayiwa nhomba iyoyi kana vaccine iyoyi zvinokubatsira kudzivirira utachiona hwakawanda hweCOVID kana kuti coronavirus. Saka dzidziso iyoyi inodiwa nyangwe pane zveveutano chaizvo pane zveveutano ivava nokuti vazhinji vanenge vaine pfungwa dzakasiyana siyana. Saka zvinhu zvinotarisirwa izvozvo uye ndo zvinoita kuti nyangwe pachishuvira kuti vanhu vane uwandu hunenge hwakatarisirwa vabayiwe nhomba kana vaccine iyoyi panguva yakatarwa asi zvisazokwanisika kuti zvisvike kana kuti zvive zvinokurumidza nenzira inotarisirwa.
Asi mungati dambudziko iri rekuti vamwe vari kushaya chivimbo nenhomba iyi riri kuwanika muZimbabwe chete here?
Hazvisi zvinobata Zimbabwe chete, nyangwe nekune dzimwe nyika kunana Europe, kunana America, kunana Asia, ikoko China, Russia zvinotobatawo kuti vamwe vanenge vakati toda kubaya vanhu 1 million mumwedzi wokutanga asi votadza kusvika panenge pakatarwa. Asi hurudziro nedzidziso inongoramba ichipiwa.
Nyanzvi munyaya dzezveutano uye vaimbo vemukuru wechipatara chechitungwiza hospital Dr. Enoch Maida vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Zvichakadaro bazi rezveutano rakazivisawo zvakare nezuro kuti vanhu vaviri vakafa uye vamwe makumi matatu nevana kana kuti 34 vakawanikwa vaine chirwere cheCOVID-19 pavanhu zviuru zviviri nemazana mapfumbamwe ane makumi matanhatu nevashanu kana kuti 2965 vakavhenekwa nezuro wakare. Vanhu zana nemakumi mashanu nevatatu kana kuti 153 vakanga vari muchipatara mukupera kwezuva musi wechitatu. Uwandu hwevanhu vabatwa neCOVID-19 nyika yose hwakasvika pazviuru makumi matatu nezvishanu zvine mazana mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nevana kana kuti 35994 kuchitiwo vanhu vafa kubva patanga chirwere ichi nyika yose vakasvika pachiuru chimwe chete nemazana mana ane makumi mashanu nevasere kana kuti 1458. Nyika vaEmerson Munangagwa vakazivisa nezuro kuti dambudziko remvura raigarosangana neguta reBulawayo dzinenge dzangovenda ngariro sezvo guta iri rave kuzowana mvura inorikwanira nguva dzose. VaMunangagwa vakataura mashoko aya mushure mekukumikidza kwavakaita chirongwa chekuwanisa guta reBulawayo mvura kubva kuEpping Forest kuNyamandlovu pamwe nekuparura chimwezve chirongwa chemvura cheGwai Shangani. Tabata Munyora anoona nezvemvura musangano runomirira vagari vemuBulawayo reBulawayo Progressive Residents Association vaJoseph Ngomazana avanoti kunyange hazvo vasina kukokwawo kuzviitiko zvanezuro izvi vanotarisira kuti rwendo runo zvirongwa izvi zvave kuzobereka michero sezvo nyaya yemvura muBulawayo yave nemakore ichingotaurwa nezvayo asi pasina chinobuda.
Vauya kunoko hakusi kuti akakakuti vauya kunoko kwagara tichipromisiwa kuti vakauya kuchadaya vakauya kuchadaya zvinazivi kurwendo runo kuti zvichanaka iyo kwakagara mhari dzichiuya sezvikwazi kugadzira mvura yekunyama inzovo inofanira kuuya kunoko kushangane dhemu ikwabuda mari inopa kuti gadzire tokotokora makore akatinani vachingotaura nenyaya inongopanana hamene rwendo runo kuti zvichagona kuita here nekukurumidza kuzanzwa nenyaya imvura mvura.
Asi kune vaendawo ikoko vari kutaurawo here kuti aiwa chirongwa ichi chakatoparurwa mabhohoro akutosenza pane
semusangano weprogressivist takamboenda ndofunga 3 months ago tichinoona kuti zvokufamba sei kuchigadziwa pakadaenda isusu pata pari neprogress avo ende takatapromisiwa nezvino taiinoora kunza mvura kuti kuchinopera mwedzi ndofunga kanga iri oktobha chitikupera muoktobha mvura inenge yatouya kumulaura asi kuvhuresa haakutikura nhasi izvizvi hamene mvura yacho kana here asikuona zvinoitika but vaenda ikoko hatichitozwa vatori venhau vari kuti hai kukutakisira kuti hai zvingangofamba tichingaziva tinonga tinogara tichingoziva kuti kana kwasiwa zvinaidzidzo kuti vanhu vazvemakampi kampeni kunotonyaka kunzwa zvinzwa kadaro asi tiri kutarisa kuti parwendo runo zvokuti tavanira venhau hai tikutarisa kuti maybe tichabuda tikutaura vavaita
avanga vari munyori anoona nezvemvura musangano runomirira vagari vemubulawayo reBulawayo Progressive Residents Association vaJoseph Ngomazana vari parunare kuBulawayo kwakare neStudio 7. Vaimbove gurukota rezvekutongwa kwematunhu vaIgnatius Chombo vari kutarisira nhasi kunzwa kana chikumbiro chavo chekuti vapiwe mukana wekubvisiswa mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba chichitambirwa nedare muchure mekunge mutongi wedare ramagistrate vaStanford Mambanje vakakundikana kupa mutongo wavo nezuro. VaChombo vakasungwa nechipiri vachipomerwa mhosva yekupa nzvimbo dzekuvakira dzimba zviri kunze kwemutemo muHarare nekwaZvimba uye varara zvakare kujeri rechikurubhi remand prison uko vakachengetedzwa. Kuti tinzwe zvizhinji ngatinzwe hurukuro yatakaita nezuro Maneru negweta ravo Profesa Lovemore Maduku.
Nyaya yavaChombo taifanira kunge tichizwa kuti mutongi achati chipa nyaya pechikumbiro chekuti nyaya dzavo idzi vazotongwa vachingobva kumba iye atinoti bail. Saka tanga tichienda kutinonzwa mutongo wake kuti ari kuti chii but magistrate vazotaura kuti vanga vasati vapedza kunyora judgment yavo vanga vasati vapedza kunyora mutongo wavo saka vaisakwanisa kuti vataure kuti zvakamira sei saka vangozotaurira kuti tichatsoka muna 11 dzemangwanani ndopatichaita kuenda kucourt saka ndomamirira zvaita nhasi.
Imi semagweta vaChombo matambira sei tsananguro yemutongi?
Isu semagweta vaChombo tinotambira zvataurwa namagistrate kuti anga asati apedza. Tinozviziva semagweta kuti hazvisi nyore kuti mutongi wemhosva akurumidze kuziva kuti ndoita sei kana paita nguva yakareba vanhu vachitaura mukoti. Isu takataurawo zvakawanda ava vestate vairamba kuti vaChombo vasabuda pabail vakataurawo zvakawanda pane zvimwe zvinoda kuverengwa. Saka pavanga vakati samagistrate vaizenge vachipa mutongo ndofunga vanga vasina kunge vazoona kuti zvingangovaterera nguva yakareba.
Kweivo vaChombo vari kuti panyaya kana pamhosva dzavari kupomerwa?
Ivo vaChombo vari kliye panyaya yavo iyi vari kuti havana kana mhosva uyewo kuti vakatitsanangurira zvese zvanga zvichiitika. Macharges avari kupiwa nyaya dzavari kupomerwa izvi hadzina kana musoro. Zvinhu zvisingambove zvakaitika zvinotaurwa ipapo zvinongonyorwa nevanhu vanoda kungotsvaga zvokungoti vaonekwe kunge vari kurwisana nenyaya yeuori. For example panyaya dzatiri kusangana nadzo izvezvizvi vari kunzi vakatora mastenza egovernment ecommunity 125 pasina panototaurwa kunzi ari kupi mastenda acho ndepapi bcause stendi inzvimbo kainyika kaurikwasatoti apa patakatsika apa ndo pakatorwa naChombo ndeap havambotokwanisa kuita kungotaura chete vachinyora bepa rekuti une zvakare zvakafanana nori kune munhu onzi iwo une dzimba 20 usingatauri kuti dziri kwamutare here kana dziri pamutare dziri pakona yakati nepakati kana kuti dziri muHarare dziri pakona yakati neyakati.
Kune vamwe vari kuti vanoona sekunge nyaya yekusungwa kwachombo ine chekuita nezvematongerwo enyika. Imi semagwetawo munoti
panyaya yekuti kune vamwe vanhu vari kuti nyaya yevachombo ndeyezvematongerwo enyika haisiri nyaya yezvemhosva. Zviri pachena kuti nyaya yezvematongerwo enyika. Kubva pakutanga nyaya yachombo yanga iri zvematongerwo enyika. Vanhu vanofanira kukasakanganwa kuti chombo akasungwa nemasoja musi wa 15 November 2017 paitika kuu. Akaenda kumazuva pasina munhu anotomboziva kuti ari ku. Takazoenda kunomumirira isusu agara 9 days ari kumasoja. Masoja vozomuendesa kumapurisa. Kubva ipapo vozochitanga kuchitsvaga-tsvaga zvinyaya. Saka nyaya yachombo yakatotangira pakutanga kuti pakaitwa kuu ya 2017.
Havanga vari gweta riri kumirira vaimbove gurukota rezvekutongwa kwematunhu vaIgnatius Chombo. Professor Love Mo Maduku, vari parunare muHarare neStudio 7. Tombotarisa misoro yenhau. Bepana ore Daily News rine musoro wenhau unoti sangano reWorld Food Program rakapiwa mari inoita mamirioni manomwe emadhora yekubatsira nayo mhuri dzinogara mumadhorobha mukuwana unyanzvi hunozodzibatsira munguva yekuoma kwezveupfumi nemamiriro ekunze. Nepfenyuro yenehanda redhiyo ine musoro wenhau unoti kambani yendege yakazvimirira yekusouth Africa yecom air inoti ndege dzayo dzichatanga zvakare nzendo dzejohannesburg neHarare mukupera kwemwedzi unouya pasi pebritish airways. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Madzishe 10 emudunhu recentral Equatoria muSouth Sudan ari kuda kuti hurumende itore matanho ekumisa kurudziro yekutorwa kweminda zviri kunze kwemutemo, uye vari kuti vanogona kushandisa chisimba kana vakuru vakuru vakasapindira. Sangano ravana chiremba reDoctors Without Borders rinoti riri kushushikana mukurapa varwere muHaiti vanenge vachida rubatsiro rwepamusoro zvichitevera kurwisana kwezvikwata pedyo nechipatara charo chinorapa rutsva muDrillard, musha uri muPort-au-Prince, izvo zvamanikidza sangano iri kuendesa varwere kune dzimwe nzvimbo. Yere nguva yenyu vateereri kuzvitaurira mega zvamunofunga.
Zimbabwe na mgoma jonga pandumiri wana mgoma blessing zulu antumuresa nyesiwa kuma na west disabe mkuti batra basa kuru ya rukuta uroba katutu nyaya ya na uya na mnangagwa na mnangagwa jwaru jita pati this MTC alliance avisi kutifaza vizi ya dumbu iti kana kwasi ya nenafe shawari kita hivyo sato kupandisha wa nukuda kuzayansi kaya kune corona kune corona mpati wanawarita marali za huko na huko kwasi ya nenafe shawari kita pati hidi EMTC ati vijia ati nakaa mwe kana jino wa shangudonzi kuhino mbenzi para kini peni panapa
magani ni vasha marali wa studio 7 nini ni mfuzo wano watuda kumpokumza yu kuchi andilangu mwonzo wa mshishambaza nesho ikuru wa sojela kwa nema kuranga kaita sikita rasuli lafu ni kubata wa kwa hiti ya mshantreto wa mwenye kawo kushikapa kusikano kutukini mnanonzi sochi ya lafu andilangu mponto mishi amba zanisho mshia kwa kandisi uti amusati marge ziwe ya reka na uti chita etarisira uti panaozi niso shumuri watotini mfif panaozi na chapi nesea tisalita shiro chanzo wa mashu kwa kadira chikudo kwa hizi bata tangi tashizo bose pate uzo ni wangu tatu taini ya matisha shiro first to Joseph. Asa tinonge tatambira mashuko akadai.
PaStudio 7 makadi mose ikoko. Handikwanisi kukudomai umwe neumwe nezita. Asi ikwaziso yangu kwamuri mose. Tichengetedzwai kubva kuchirwere icho chatekeshera pasi rose. Ndingokutendai nekuramba kutsungoti panews dzechokwadi maringe nenyika yeZimbabwe. Ndirikuda kuti kudai mukazvitoo meseji yangu iyi kumukuru wemasoja wemapurisa wemasiaiwo maererano ne abdation yakaitwa vanhu veMDC Alliance vari kuchinoi vachironga nezve kuvigwa kweumwe kansela anga asaika. Ndikuda kuti vamatanga mudha wemasiya iwowe ame ameno ndiani. Ndoda kuti zvemuri kuita izvi hazvitibvise pakuvhotera vachamisa. Muri kuramba muchingotyora kodzero dzedu muchifunga muchiti pamwe tichati aiwa zvakwana hatichavadi vachamisa. Nevertheless muri kuwaste time yenyu kunyange dei vachamisa vakasakambena. Tinotongoziva kuti aiwa tiri kuziya pekunesa X kupedza nguva dzenyu dzemuri kuita muchimbunyikidza muchiita sei kupedza nguva ndatend.
Makadii vashamari vestudio 7? Tirina nechose, tirina nechose. Tongotine nhamo dzevanhu vecovid idzi vari kudai kupera kufa necovid. Mbvunzo wangu ndewokuti handizivi kuti zvimwe zvirwere kubva kumashure kwose kuzvauraya vanhu zvakaindepi. Zvirwere izvozvo zvakaindepi? Vanhu havachafi nezvirwere izvozvo sei? Munhu wese akungorwara akafa kunongonzi covid. Munhu wese afa akarwara anzi covid. Kureva kuti zvimwe zvirwere zvose zvakaminyiwa necovid ndo yava kungotonga pasi pano ngezuva. Ndo chirwere chava kungouraya. Munhu wese akungonzi covid angofa anzi covid kuitira kuti vanhu muvhunduke. Asi yambiro yangu ndeyekuti tapera tapera tapera. Mavhaksini amuri kufarira aya muchiti hanzi mavhaksini mavhaksini aya? Ini hangu mwoyo wangu hauna kusununguka pamavhaksini aya. Wai ivo varungu vachida kufarira kudonata mavhaksini kuAfrica, imimi maAfricans maif especially mapresident, wai vatungamiri vedu vachingogamuchira zvinhu zvose zvose zvinobva kunze kwenyika especially mavhaksini iwawa. Ko vari kupora, vari kupora sei pasina kubayiwa mushonga? Vari kupora, vari kupora sei?
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatinotema takarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Garoga vanhu vemuAmerica vanocherechedza mwedzi uno wakukadzi semwedzi wekurangarira nhoroondo yevanhu vatema vari munyika iyi kana kuti Black History Month. Izvi vanozviita kuburikidza nekuungana vachiita mitambo yakasiyana-siyana pamwe nekuridza mimhanzi yenyika dzakasiyana-siyana. Asi nekuda kwedenda recovid-19 iro rakabata nyika yose yeAmerica nepasi rose, gore rino mwedzi uyu uri kucherechedzwa neimwe nzira isiri yekuungana sezvagara zvichiitwa makore ose adarika. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, tabata chimwe chizvarwa cheZimbabwe vaJona Masia vanove mudzidzisi uye vachiridza mimhanzi avanoti makore ose adarika vaibatana nevamwe vachiridza mimhanzi yekumusha kucherechedza mwedzi weBlack History Month. Asi vanoti gore rino vachange vachiridza vari kumba kwavo sevamwe vose vachizongoonekwa pamadande mutande nekuda kwedenda recovid-19 iri.
Nyaya yeBlack History Month inyaya yatagara tichicherechedza kubva makore anobva kunana 2016-17-18 ndandichiridza mwedzi waFebruary wega wega kumauniversity nekumaarts council tichipemberera Black History Month. Asi gore rino nenyaya yeCovid hazvisi kuita kuti vanhu vaungane. Saka pane zvakarongwa zvavanotiwo mavirtual events zvichaitwa tichishandisa dande mutande paindanet. Kune inonzi Ronald Reagan Winter National Events icha itwa inini wondiri mumwe wevaridzi vakasarudzwa kuti ndizoridza asi ndinotoridza ndiri kumba kwangu zvichizobudiswa pamhepo vanhu vachikwanisa kuona nevamwe varidzi vanobva kunyika dzakasiyana siyana saka zvinhu zvichaitwa hazvo vanhu vasina kuungana panzvimbo imwe asi padande mutande vanhu vanenge vachiona mhemberero ichiitika munyika yeamerica
chii chakakosha pakucherechedzwa kweblack history month zvekuti mungasvika pakucherechedza zuva iri muri kudzimba
chakakosha pakucherechedzwa kweblack history month ndechekuti vanhu vanenge vachipemberera kungova dzinza revanhu vatema vakabva kuafrica nevakugara muno muamerica kupemberera dzinza iroro nekupemberera unyanzvi hwavo uyezve kupemberera nezvavari kutoita izvozvi vari muno muamerica saka zvakakosha zvikuru kudzidzisawo vamwe vanhu vemamwe marudzi kuti vazive kuti vanhu vechitema vari kuita mabasa makuru vari kuita zvinhu zvinoita kuti america isimuke saka ndozvine zvichipembererwa pamwedzi weblack history month
iyo black history month yakatanga kucherechedzwa riini vamasiya
black history month yakatanga kucherechedzwa nevadzidzi vepayunivhesiti yekent state university mugore ra1970 ndo pavakaungana vakati hade taitawo kuti isu tizikanwewo sevanhu vatema saka ndo pakatanga kupembererwa the first event chaiyo yeblack history month kunyange mutungamiri weamerica vainzi vagerald ford vakazvopindiranawo nazvo kusvika zvatozonzi aiwa iyi ngaive zoro rinozikanwa mwedzi wega wega wafebruary kuve nekupemberera black history month
zvizvarwa zvezimbabwe zviri kupindawo here mukucherechedzwa kwemwedzi iwoyu unocherechedza nhoroondo yevatema weblack history month
zvizvarwa zvezimbabwe zviri kuzama zvikuru kucherechedza black history month kune vane chikwata chinonzi cheziva kwawakabva ndiri mugrupu ravo ndiri kuona vari kuita zvinhu zvakasiyana siyana nevana vechidiki vachizama kuvadzidzisa kuti ndiani akagadzira chakati ndiani munhu mutema akaitawo zvimwe zvinoshamisira muno muamerica saka ndiri kuona zvizvarwa zvezimbabwe zviri kuidza kudzidzisa vana vechidiki uye nekudzidzisana kunyange vanhu vakuru vamwe vanga vasinawo ruzivo nazvo saka zvinhu zviri kuitwa nezvizvarwa zvezimbabwe
havanga vari chizvarwa chezimbabwe chinoita zvemimhanzi uye vari mudzidzisi vajona masiya vari parunare kuwest virginia muno muamerica nestudio 7 tarisa zvanga zviri munhau dzanhasi bazi rezveutano rinoti vashandi vari pamberi mukurwisana nedenda recovid-19 vanodarika zviuru zvitatu vakabayiwa nhumba yekudzivirira denda iri nyika yose nezuro mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vanoti dambudziko remvura raigorasangana neguta reulawayo rapera sezvo guta iri rave kuzowana mvura inorikwanira nguva dzose vaimbo vegurukota rezvekutongwa kwematunhu vaignatius chombo avo vari muusungwa votarisira kunzwa kana chikumbiro chavo chekuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso chichitambirwa nedare nhasi tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivainesu zvakare manheru anhasi apo tichakupai dzimwe nhau Kana mchida kutitumira tsamba mbozha, zitumire ku studio7@vovnews.com. Munokwanisa kunzwa nawo dzedu pa www.vovishona.com. Ndiri mu Washington DC, ndine Jonga Kandemiri, ndichiti mosera zvakanaka vateereri.